kuti kwezvedu chivanhu chinosvika pakudaro futi kuti kana kazhinji munhu apedzura arwara, umwe anotoita seanenge achitoratidzwa kuti aiwa ndiendesei kumba kwangu mhuri yangu. Isusu kuti kwezvedu chivanhu tinazvo chiriko, nekuti kazhinji tingati kana munhu wanyanyorwarisa sitereki kwenguva refu, pane pekuti unotongotoenda kuhama dzako wotorwidzisira. Tingati munhu anoita serinenge richiita sekunge rinenge richikirizwa here rinodonza munhu kazhinji kunge munhu arwarisa sitereki mutsika dzedu dzechivanhu, nekuti anogumisira kuti aiwa ndiendesei kuna mai vangu, ndiendesei kana kumhuri yangu ndinorwarira zvangu. Munhu anenge akuita sekungoratidzwa kana shiyo yake mberi kwake.
Tombotarisa kuti imomo munyika yeZimbabwe kana mambo vachinge varwarisa kana kuti vashaya panoitwa sei?
Kana mambo achinge ashaya kana angapo kuti arwara, anenge achirapwa muchivande kana vari mutsika dzedu dzechivanhu. Madzimambo kazhinji mai wazotaurirwa kwapera kana siku mbiri, ende paanovigwa manga musingataurii zvainoitwa muchivande mutsika dzedu dzechivanhu. Chivanhu kwaigwa hwamanda yekuziiswa kuzvanzi mambo haasisiko asi hazvaasingakasiri kutaurirwa vanhu vaitozotoudzwa kwapera nguva refu zotaurwa kunzi mambo hakusisina. Chivanhu pane pekuti anenge adonhedza honye, ndopaaizosvika pakuti vanhu votaurirwa pakutwa zvehonye, vanhu ndopavaizoziviswa kuti mambo hakusisina kana kwaako nomwe mambo akunogadzwa. Anokwanisa kutaurwa kuti vedu vakare vairigwa mumapaka vanga vane nzvimbo dzavo dzavai. Saka kasi zvanga zvaiitwa nevakuru zvanga zvisingasviki kuvana vadiki kuti vazive mutsika dzedu dzechivanhu. Vaitonorigwa nevanhu vakuru muchivande hazvaishambadzwa.
Tombodzokera zvedu iko kuno kuAmerica kuna vaJimmy Carter. Pandataura zita ravo imi mabva mavaziya.
Semunhu akanga akamboita mutungamiri wenyika vanofanira kuti mutsika dzechivanhu toona kuti kubata basa kwavakaita neutungamiri hwavakaita vanofanira kuti vaive munhu anoranga. Vafanira kunge vachiregererwa, vanofanira kunge vachinoigwa zvine ruremekedzo, zvekubatwa zvine ruremekedzo nekuchengetedzwawo zvakanaka. Hazvinei kuti ibaba nasi vakura arwarisa, haaregererwi munhu kazhinji kutsika dzechivanhu unotamburira munhu. Saka totarisirawo kuti ikoko vanofanira kuvane hunhu hwavo huchiamerican hwavanoziva kuti mukuru wedu tofanira kuti tiachimukati avative tivachengetedze kuti vatichivatarisa mune zvakanaka kana kuti kungava kuzoshaya kwavo vachinochengetedzwa kune chira chakanaka.